Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare nenyaya international community, kataura nyaya regional community, ndokwavaka kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kusanda, dzani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yava Nelson Chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano rePollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutsvaka mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana ukatarisa nyaya dzekuenda kumatare dzawandisa zvecorruption. Saka mari yemugwagwa isedzoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Semazuva ose tichanzwa ama meseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongero enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mumubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePollard dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongero enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePollard nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti Pollard haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende mukuita zvese zvisingadikamwi nevanhu. Tabata vadzokora kuti tinzwe pamire bato ravo maererano nenyaya iyi.
Pamusoro pePollard kwatiri toga takagara tataura kutaura kare kuti ngavaite havo zvavari kuita. Kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC. Unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini handione chinobuda pane zvese zvavari kuita kuPollard kana MDC isiko.
Hamuone here sekuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. Pollard yanga iripo yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa ti iko zvine izvi kumhanya-mhanya kwavakutoita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPollard imomo zviri kushanda. Ukaona ZANU-PF yaakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC zviri kudiwa neMDC zvinhu zvakaita semareforms. Munorangarira imi ZANU yakataura yega kuti we'll never reform ourselves out of power. Asiko zvinezvi takuwanzwa kuti ndovaakuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isakataura kare nenyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwavaakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, dzani yaakutanga kumhanya-mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya-mhanya vachiti ndovari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuisira presa ZANU-PF kuti isvike payasvika. Vagutu vanenge vachingomhanya vachipemberera ZANU-PF vachitoipembedza ndoza wanenga wachita izvozvo. Saka isinofara kuti ZANU PF iri kunzwa pressure iri kuitwa ne MDC. Zvakadaro tinoti gavarambe wachita izvozvo asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
Chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati, watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neCapes United. Totora former official kana official yeCapes United ndo yakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba. ZANU PF interested party. Saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator. Musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigoni. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed ne reputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda sadhaka apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei. Asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka tibvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing, tiri kuda a transitional authority. Vamwe vese vari kupora dhavo vari kuda power sharing. Saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana then tochigara pasi totaurirana. Isu as MDC we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti ZANU iteerere, sadhaki iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi togara pasi totaura matalks nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tambe iri kuitwa nepolad nanavagutu.
Takaona svondora pera iro kuti vaimbo vamutungamiri weSouth Africa vatavo Mbeki vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa zvatanga tichitaura izvozvi kuti isusu ndidzo nhunha dzedidzi. Toda kuti kuti kana paiti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa chiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa neZANU PF. Takachenjedza ndetakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Hamutye here kuti sebato mungangosiyiwa makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete neZANU PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vatamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekupolad, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe. Nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota, munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii tingabude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti chii chamuri kuita. Ndanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePolad, asi vanhu ivavo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya yatichidiki yakatombotaurwa nevamwe kuti chiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuru yekuti Hare Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Meya weguta reHarare vaHerbert Gwamba vanoti kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivake zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati meguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita urongwa hwekanzi hwe2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Dokutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zvinara yakundikana kutsipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari yeka yairi kuwana mukatarisa manyaya dzekuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu chidiki diki chatichakwanisawo sekanzuru.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuru vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara back to credit tichimhoita road. Particularly CDG yose tomhoita maroads yedu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvo zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya maprimary schools. Hatinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary church, hatikwanisi kuvaka masekendari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvi zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratikubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatoti regular visa. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa vanofanirwa kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura gore rinoya tikutarisa kuti tichange takwanisa kuwana mvura mudhamu yenyama. Nekutaura kwandakaita nehurumende bhozi dhamu rechivero raashoma tingati less than 35% in terms of capacity. Saka tinoneta kuwana mvura yakawanda kubva imomo tinotarisira kuti tikapurifaya mvura inosvika kuvagari yakati wandei bhozi kutaura kwandirikuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njefri kugadzirisa maclarifier mafilters maweks ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti amai Mary Mubai waChiwenga vachange vari mudare rezimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. MuDaily News hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. MuDaily News nekare vanorarama nekutengesa mumugwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumigwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase kuStudio, mamukase. Aiwa tinokutenda, tinoti makurukota ekupinda mugore dzva vese vanatanonoka vandiva nabhesin zuru vamwe vese vasina kudona mamazita ndoitwa kuvaro ndiri panorthern cape up rit tinotenda mwari kuti zvesuwa 2019 wapera zvake asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese iro rino gore rema austerity measures rinova gore rafa vanhu zvakanyanya muzvipatara, gore radzingwa vana chiremba muzvipatara, gore raita zvakaora kaita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwo achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu. So igore ranga rakaoma zvakanyanyisa, saka tinoti Mwari yavapindira.
Masira sei vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe apo? Nhamo ndiri kusuka vanhu paZimbabwe apo. Vashamara tinokumbira zvatinotaura muye munoburisa kupa maredhiyo, nekuti panofiwa tiri vashamarari vakuruwo kunoku, saka tinofanirwa kuti tichizototaurawo zvezvinobudavo. Ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa, ndinovafadza zvisingati pamwe chete navachamisa. Ngatifarei, ngatigadzire nyika yedu inake, kupopota hakuti hakurevi chiuru. Ivo vachamisa ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe. Ko vanozviitirei zvatikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka?
Munofara imiri vashamarari vestudio 7 mose, ndomuti kufara mweshe. Ndini Joni Mulambo Chikwata wanokwa Mutsi, ndiri muno muPetersburg munomu. Ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisinengandizii. Ndinoziti kufara ndini ndinozi Joni Mulambo Chikwata Mutsi, ndiri mwana waMutsi, vanondiziya vanondiziya. Kufarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa munomu. Ndofarisa karakadzai Chikwata Taiwanda, Chikwata Paida, Chikwata Edmo, Chikwata Baba Ishu, Chikwata Naishu Wajo, Chikwata Tuzenda Wakuma Zisikuru. Ndinofarisa Taurai pa Cape Town, ndinofarisa Mapurisana pa Cape Town ipapapo, na Tennyson mwana wabongo. Ndinofarisa vese ipapo, tuzenda kuZimbabwe. Ndinofarisa vese vanondiziwa nevasingandizii hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo. Ndinofarisa sekuru Metiasi baba Akiri Padlwayo Mutumba waana manje. Kuenda kuMozambiki, ndinofarisa vekwaChikwata vese vekwaChikwata pamuyambo pamuhodze, ndinovafarisa vese vanga vafare. Inini zvangu ndinotamba nevese vese vanondiziyawo vanondizwa ipapo. Ndinovati kufara. Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo, wokuti tiende mugore idzva mu2020 tinenge tichiti bye bye 2019, come 2020.
Sure. Makadii pastudio 7 dinechanda ndiri kuJohannesburg South Africa. Farisa mese vashamarire vestudio 7 chiti ndinotesa zvikuru nebasa remunobata rekuti papurire nhau dzinopisa dzine kundiso mukati meupenyu hwedu isusu vana veZimbabwe. Kudai mamusipo imi vestudio 7 hatingazivi kuti nhau dzacho taizodziva ndiani dzechokwadi, because studio 7 ndinotitaurira nhau dzechokwadi. Ini handitoteereri redio Zimbabwe yangu, ndiri kumusha anditeereri redio Zimbabwe. Stesheni yangu inobata istudio 7 chete muupenyu hwangu, ndokuti ndakaona kuti ndo inondipe nhau dzechokwadi dzinoitika zvese zviri kuitika munyika. Ndinoziva kuti pastudio 7 dzinobuda, saka ndinotenda zvikuru chaizvo. Ndinotenda nekutenda zvikuru chaizvo zvokuti handingatoziviza kuti ndokudii, nekutenda kwendinoita studio 7 yandinayo number 1 ndotera studio 7 ende ndiri sapoti yeMDC kubva ma2005 ikokoko payakatanga hayo kuna 1999 ndopo ndakatanga hangu bati yaichiri ndamishumi, ndanditori kuri sapoti. But ndinotenda chaizvo nenhau dzinotipa, ndinotenda zvikuru topinda munyuye zvakanaka. Ndinotenda ndichikurudzira kuti vana veZimbabwe vazvibate panyuye, tipinde mugore idzva zvakanaka. Ndatendao, thank you so much.
Mangwanani, Yo hai ni hangu ndirango taura nenyeye uhoro umwe unotoita kunge unopembedzwa munyika yedu yeZimbabwe. Zvakafanana nenyaya iyo zinare. Chokwadi inotoita uhoro unotosvika pakuzivikanwa nameya weguta kunzi vari kubamari vachiita zvakunza kuti gadzirise marodzi nezvikoro kuti vachisiyiwa vakadaro. Ndopo unonzwa chinzi tiri kurwisa uhoro. Saka kana vachiita kurwisa uhoro uri pachena kudai wazivikanwa nenyika yese kudai. Wari kurwisa chaiwo chaiwo ndeupfinyi. Chokwadi wedu rodhi yakaita semugwagwa weGate Bridge Harare unonzi hausi kufambika shandisai mugwagwa weBulawayo. Mugwagwa unonza mari zvakadaro, mabhazi mangana anopfuura nepo achienda kuJoni. But havakwanisi kuti vaugadzirise nemari yaunounza kudaro. Kwamudzi dzineiko zvinhu zvakanaka zvinoitwa nenyika dzakaukomberedza ese South Africa. Tunzira tudiki diki chairo chairwa hauoni kana gomba mukati mazviri. But mugwagwa mukuru wakaita seGate Bridge unotosvika pakunzi ngauvharwe shandisai mugwagwa weBulawayo nekuti hauna kumira zvakanaka. Hai nyika ife yakanaka iyi, ende kana uoro uri kurwiswa wachona ini handichazivi kuti ndeupi wachona ini. Ndokunga zvatongowo zvekuti kana uri unenge wakamakwa ndiwo unonzi uri kuita uoro. Uri pachena chaiwo chaiwo unosiyiwa wakadaro. Kusvikira pakuti meya weguta reHarare akutotsvaga dzimwe mhindu dzekuti vakwerete mari. Vagadzirise migwagwa nezvikoro ipo paine mari inofanira kuita izvozvo. Ah, nyika yedu haisi yakanaka. Haiwa ndanyara zvangu naii.
Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu. Ko imi munofungei? Tinokukurudzira kuti mutitumire mazvo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvatika kune dzimwe nyika. Vatambi venhabvu vanomwe vekuEritrea vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi eCAF Senior Challenge Cup muUganda. Mutauriri wekanzuro yezvemitambo muUganda vaIsmail Bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekuEritrea vapinda muUganda. Sangano reUnited Nations Children's Fund, UNICEF, rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010. UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose. Inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria, Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York umwe murume akapinda mumba makange muine vatendi vechiJudha vakange vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaipisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyangwe vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata vaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye hwakaita munhu uyu pakuuraya vanhu pakuataka vanhu. Asi at the same time hazvina kundishamisa nekuti climate yatiri kugara. It's not the first incident in that area. Hapunopfuura masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe. Saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemaJudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka o sezvakaita ava kuita attacks ari violent towards avana. Ndikati tirikutanga kubva kuma politician edu tirikuona vanhu vakaita sana Giuliani nevamwewo ma politician vachitaura mashoko akaipa kune vechijudha. So zvinhu zvinongoendera mberi muno munyika yedu.
Haisivi nzvimbo yatinopotarisira kuti pangasvike vanhu vanenge vachida kuita zvokutsinya. Chamunofunga kuti chinokonzera zvinhu zvakaita seizvi chii? Kusatya kupinda mukereke kuuraya vanhu vari kunamata?
Hamusi mukereke chete, mukatarisa history yevanhu vanopfuura vanhu muno munyika. Mungayeudza umwe akanopfuura vana pacrash kusendi huku kuya kukafa vana vadiki pacheche. Saka havasisina kutya Mwari muno muAmerica kana kuti kuremekedza upenyu hwevanhu. Chero kwavaenda, chero uri musupermarket, chero uri mukereke, wotogara wakavhura maziso. Zvinokonzeresa zvamuri kuona zvichiitika, ndingati ihistory yenyika ino. History yeAmerica yakafanana sterek munzira dzimwe nehistory yedu yekuZimbabwe, in the sense that ihistory yeviolence. Nyika inoyi yakavakwa neviolence. Zvatakangoita kumusha kuZimbabwe kuya, from our foundation is the foundations of violence, and it breeds a culture which they have never been able to escape. Culture iyoyo yekuti yekugara nezvombo, zvavanotoremekedza muconstitution mavo kuti vanhu vatakure zvombo, and vangopepechuata culture iyoyo. So you find musociety vanhu zvasangana nemamental health issues fanga zvitarwa iko kuTexas kwokuti vaifungidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally. Nenyaya dzekuvenga parusaro raganda, it's a toxic cocktail. Mental health issues, racism, culture of violence, and nyaya vari kuti white nationalism, which is racism, which has become resurgent muno America as the economy gets difficult for vachena, vachiona maopportunities avo akuita mashoma, vakuita act out munzira dzakasiyana siyana dziri violent against vanhu veganda sesu. So it's a combination of issues, zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite ma acts of violence. Ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona.
Calvin Manduna vari parunare muWashington DC ne Studio 7.
Moyo wangu unoreketa, unoda kukupepeta, love yako inopepeta, saka ndoda kukuchengeta. Every day no need to get that, what I'm gonna check it out. Young girls, we can't even get that. You know what you're only paying it out. What's the dumb bass on it? Me no now it melts and none it. Oh, fast lunch all day. Me no now it's even in gun it. Oh, baby, when I see you, know it's a benge benge. If I could only feel
penge penge kamba kana nakidza zvikuru kanobva kuna Titan. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sachigaro weMDC muAmerica arinoti mapato ari mugungano repollard vari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze. Kanzuro yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tsanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.